Blessing tsamba yakasvika yakanyorwa nevanoshandirwa veMCOS vachikumbira kuti tiite meeting iyoyo zvakare vachiti vakanga vasina kuconsultwa.
Asi imi hamuna kunge mavasumawo here kuti ndo danho ramanga makutora?
Chokwadi ndechekuti takanga tabva kuita TNF meeting yakaita marecommendations akaenda kucabinet. Zvimwe zvacho zvatakanyora mumarecommendations iyayo ndo zvakazoannounswa naPresident, especially panyaya yestimulus package.
Tanzwawo kuti iko zvino mune vashandi nevashandirwi mukatudza kuti muri kupi uye muri kuite ikoko?
Tanga tiine masocial partners ese tichishanyira unki iyo inoita platinum kushurugwi. Tanga tiri tese maemployers uye tanga tiine vashandi vachirepresentwa nezctu nezftu.
Todzoka kunyaya yeTNF muzvinafundo mavhima. Muri kutarisira kuti munokwanisa kuita musangano uyu riini chaizvo?
Nyaya yekuti tiite TNF meeting haisi nyaya yatinganyanya kudibheta. Tinofanira kuramba tichitaura, especially yayo mazuva ano aya yeCOVID-19, kuitira kuti tione kuti chimwe chatingaita kubatsira vanoshandirwa nevashandi vari kudzokera kumabasa kuti vaprotectwe from COVID-19, but at the same time tichipusha for the recovery of our economy. Saka handioni paine dambudziko rekuti tisangane. Tinofanira kuti tisangane pakangoita in appropriate time within the next 2 weeks. Tinofanira kuti tisangane.